They were told to say, when the death angel is passing through, when he sees the token, the blood, he will pass over you. Death will not come.
Vakaudzwa kunzi kana ngirozi yerufu yauya ikaona ropa pamagwatidziro egoni rufu harwaizopinda imomo ngirozi yaipfuura hayo.
It didn't matter whether you were circumcised or not circumcised, as long as there was blood on your lintels, the death angel was going to pass through.
Zvanga zvisina basa kana makadzingiswa kana usina, asi ngirozi yerufu payaingoona ropa pamagwatidziro egoni yaikudarikai.
Conversely, if you were circumcised but you don't put blood on the lintels, when the death angel passes through, as sure as you know your name, you are going to die.
Kunyange hako wanga wakadzingiswa asi usina kuzotora chirayiro ichi chekuisa ropa pamagwatidziro emukova, ngirozi payaingouya waifa wakangodzingiswa wakadaro.
So they were supposed to display the token.
Saka vaifana kuisa pachena chiratidzo.
What is a token?
Zvino chiratidzo chii?
The prophet says,
profita oti pano,
it is a sign that of a paid price.
Chiratidzo chemubhadharo wabhadharwa.
The token is just, for example, railroads and bus lines. We take our money to go to a station. I'm reading in the message the token.
Verenga mubhuku rakanzi token. Zvino chiratidzo chakangofanana ne kuchiteshi chezvitima kana zvemabhazi. Tinotora mari yedu toenda kuzviteshi ikoko.
Yeah, when you are there, they are not allowed to take money. What they can only accept is the token.
Zvino kana waikoko ivo havabvumidzwe kunzi vatore mari, chavanongotora kubva kwauri chiratidzo.
He explains as well to say, for example, even an aircraft or airplane, even if you go with your money, US dollars it may be, they will not take your money, they just want to see the ticket, which is the token.
Anzi, vanotsanangura kuti zvii, kunyangwe patinoenda kunokwira ndege nezvimwe zvakadaro, paunopinda imomo, kunyangwe une ma US dollar ako, kunyangwe hazvina basa kuti akawanda zvakadii, havamagamuchiri, chavari kuda kungoona itiketi rekuti wakabhadhara kare.
And this token is a sign that your fare has been paid.
Zvino chiratidzo ichi chiratidzo chinongoratidza kuti wakatobhadhara kare mari inodikanwa.
And that you have a right aboard the ship, aboard the plane, aboard a bus, or whatever it is, as long as you hold that token, it shows that your ride has been paid for.
Uye kuti zvinoratidza kuti une kodzero yekunge uri muchikepe ichi kana ndege iyi kana bhazi iri. Hazvinei kuti ndekupi ukangoratidza chiratidzo ichi, zvinoratidza kuti mari yako yakabhadharwa.
As long as you are holding a true token,
kana wakangobata tikiti
chairo, you are given free passage to whatever mode of transport you want to use.
Unonzi pinda hako ufambe zvisinei kuti uri kufamba nechii.
I'm sure people who have seen a couple of days, I think we have seen this city before it was being called by the current name. They used to also issue tokens.
Ndinotenda kuti vamwe vedu vechikuru vari muno vakaona kuti harino risati rakudedzwa nezita rarinaro iko zvino, vakaona mabhazi aine matikiti.
Yes, and also there were also some companies, I can't remember the name, but let's take for example Dairy Board, the ones that manufacture milk.
Uyezve pane mamwe makambani anicharangarire mamwe acho asi regai timbotora semuenzaniso Dairy Board inotigadzirira mukaka.
So what will happen at your place of residence at the gate?
Zvaitika kwamaigara pagedhi renyu.
You can just buy tokens. They were called tokens actually, yeah.
Maigona kutenga matoken aya kana matikiti aya aitonzi matoken.
And by then also, I think people were not as evil as maybe what's happening now.
Totenda kuti panguva iyoyo vanhu vanga vasati vaipa moyo sezvavaita mazuva ano.
So you buy your token, so either before you go to bed, you can then, if you want, say for example, like this Dairy Board, you want 3 bottles of milk. So you just go by your gate and you put the 3 tokens there by the gate and then you go to sleep.
Hanzi maigona kutenga matikiti enyu aya kana matoken aya musati matomborara, muchiziva kuti mangwana muri kuda zvibhodhoro zvitatu zvemukaka. Mongonozvitora zvitikiti izvi monozvisiya pagedhi renyu morara mozorora.
early morning, the following day, the one who works for dairy board, he will just pass through. So he will come to your gate, he sees the three tokens, he takes the three tokens, and he leaves three bottles of milk.
Mamba kwe zamangwana ni kunyangwe mchakarara henyu, vanoshanda ku dairy board, vai uya zvavo, ona, kana paine matikiti matatu, aitora matikiti aya, osia zvigubu zvitatu zvemuka.
So a token for dairy board is just as equivalent to a bottle of milk.
Saka, token rimwe chete re dairy board ranga rakango yenzana ne bodoro rimwe chete rimukaka.
During the time of the prophet,
panguwa yemuprofita,
he was explaining that as well to say, when he has got a quarter in his pocket, 25 cents.
Vaitsanangurawo zvakare munguva yekuti kana vaine 25 cents muhome mavo,
he is as good and happy like a person who has got a loaf of bread.
Vaitongofara uye zvazvakangofanana nemunhu angaine rofu rechingwa.
That is the power of a token.
Ndo simba riri muchiratidzo.
Hallelujah.
Amen.
You remember also even Rahab the harlot?
Norangarirawo kunyangwe Rahab chifeve.
When she realized that the spies came and all what had happened, that they were going to take over the country, she asked for a token. In fact, she said a true token.
Pakacherechedza kuti tsori dzanga dzauya kuzotsora nyika yavo uye vanga vatoya kuzotora nyika yavo yevimbiso. Akakumbira chiratidzo. Chaizvo akatotaura kuti chiratidzo chechokwadi.
You know, a token doesn't matter your condition. As long as you have the token, whatever is being represented by that token, yes, it will be given to you.
Zvino chiratidzo hachinei kuti chinhano chako chakamira sei. Kana utongori nechiratidzo chete, chinongoratidza kuti iwewe unofanira kunge uri papi.
Rahab, she was saved, even though she was a harlot.
Rahab akaponeswa kunyange anga ari chifeve.
Because he had a true token.
Nokuti anga gamuchira chiratidzo
chechokwadi. Some people maybe who were righteous, the priests of that time, they perished because they didn't have the token.
Vamwe vanhu vanga pada vaprisita chavo vanga vakarurama panguva iyoyo vakaparadzwa nekuda kwekuti vanga vasina chiratidzo.
Maybe let's just read Joshua chapter 2.
Padare ngatingoverenga Joshua chapter 2
verse 9. Okay, or maybe we'll start on 10.
Tangira pa 10.
So talking about this, the conversation happening between Rahab and the spies.
Inaurirano pakati pa Rahab netsori idzi.
For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you, and you came out of Egypt, and how you did unto the two kings of the Amorites that were on the other side, Sihon and Og, whom you utterly destroyed.
Nokuti takanzwa kuti Jehovha wakaomesa mvura yegungwa tsvuku pamberi penyu, nguva yokubuda kwenyu Ijipita, nezvamakaitira madzimambo maviri ava Amori vakanga vari mhiri kwa Jordani iwo Sihoni na
Og. And as soon as we heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man, because for the Lord your God, he is God in heaven above and in earth beneath. 11.
Tichangonzwa izvozvo mwoyo yedu ikavhunduka. Hakuno munhu achinokutsunga pamoyo pake nokuda kwenyu, nokuti Jehovha Mwari wenyu ndiye Mwari kudenga kumusoro napanyika pose.
Now therefore I pray you swear unto me by the Lord, since I have showed you kindness, that you also show kindness unto my father's house and give me a true token.
Naizvozvo zvino ndipikirei henyu naJehovha kuti zvandakuitirai zvakanaka, nemiwo muchaitira imba yababa vangu zvakanaka, mundipewo chiratidzo chakasimba.
And that you save alive my father and my mother and my brother and my sisters and all that they have, and deliver our lives from death.
Kuti muchararamisa baba vangu namai vangu nehanzvadzi dzangu navanununa vangu nezvose zvavanazvo nokukwira nokurwira upenyu hwedu parufu.
Now look at the power of the token. And the man answered her, our life for yours. If you utter not, this our business. And it shall be when the Lord hath given us the land, that we will deal kindly and truly with thee.
Ipapo varume vakati kwaari, isu ngatife panzvimbo yedu yenyu kana musingabudisi pachena basa redu iri kana Jehovha achitipa nyika iyi tichakuitira zvakanaka nezvokwadi.
17 And the man said unto her, will be blameless of this thine oath which thou hast made us swear. Behold, when we come into the land, thou shalt bind this line of scarlet thread in the window which thou didst let us down by, and thou shalt bring thy father and thy mother and thy brethren and all thy father's household home unto thee.
Zvino varume vakati kwaari, hatingasungwi nemhiko yako iyi yawakatipikisa. Tarira, nguva yatinopinda panyika ino, unofanira kusungira bote iri dzvuku rakakoshwa pahwindi pawakatibudisira pasi pano. Napo, unofanirawo kuunganidza mumba mako, baba vako namai vako nehanzvadzi dzako nevose veimba yababa vako.
Shall be that whosoever shall go out of the doors of thy house into the street, his blood shall be upon his head, and will be guiltless. And whosoever shall be with thee in the house, his blood shall be on our head, if any hand be upon him.
Zvino ani naani anobuda kunze kwemikova yeimba yako, ropa rake richava pamusoro wake. Asi isu hatingavi nemhosva. Ani naani unewe mumba mako, ropa rake richava pamusoro pemisoro yedu kana akati akaitirwa zvakaipa noruoko rwemunhu.
And then she then sent them away, and then she tied the scarlet thread.
Ndokuva budisa hake ndokusungirira tambo tsvuku.
Now, a token,
zvino chiratidzo,
it's not something that is very, very complicated, or you need special type of faith or whatever to have it.
Hachisi chimwe chinhu chakaomarara kunzwisisa kana kuti unofanira kunge uine kumwe kutenda kwemhando yepamusoro-soro isinganzwisisike kuti uve nacho.
Look at a harlot.
Tarisai chifeve.
Now, she was somebody of ill fame.
Anga ari munhu wehunhu wakaipa.
I'm sure she was not going even to places because people would just be talking about her.
Ndotenda kuti anga asingaende nzvimbo dzese-dzese nokuti vanhu vaimunyeya.
But when she realized that death was knocking at the root of her existence, she then realized, I have to take the token.
Asi paakacherechedza kuti rufu rwaakugogodza pamukova weupenyu hwake, akacherechedza kuti apa ndaakuda chiratidzo.
Even though she was not a good woman,
kunyangwa anga asiri mudzimai akanaka,
she had faith and applied the token, the prophet says.
Akava nekutenda ndokuratidza chiratidzo, muprofita anoda.
So, a token,
saka chiratidzo,
as long as you are ready, you are prepared to meet the conditions of the token,
kana bedzi wakangogadzirira kuti ugamuchire chiratidzo.
It didn't matter what she had done before. It doesn't also matter what we have done before.
Hazvinei kuti anga amboitei kumashure uye hazvina basa kuti iwewe wakaitei kumashure.
So tonight we are not looking at what we have done. We are not looking at what achievement we have done, but we are just looking at the conditions to accept the token.
Manheru anhasi hatisi kutarisa kuti takaitei kana kuti takambopindana nezvipi. Tiri kungotarisa kuti tiwane chiratidzo ichi tofanira kuita sei.
In fact, God does not require anything from you which you cannot do anyway.
Asi chaizvo Mwari havatombodi chimwe chinhu kubva kwauri chausingakwanisi kuita iwewe.
Just like the application of the blood on the lintels of the door, that was so simple. In fact, they were asked to use hyssop, which was just a common weed.
Chaizvo kuisa ropa pamagwati dziro edzimba dzedu hachisi chinhu chakaomarara. Uyezve vaingoshandisawo huswa hwehyssop hwaingowanikwa pamba.
In fact, if the instruction was to say you use a complicated tool to apply the blood or an expensive tool, some people were just going to die because they didn't have money to procure that equipment. But praise be the name of the Lord. It meant looking or taking the commonest of them with.
Dai zvairevera kuti paifanirwa kunzi panotengwa mabrush anodhura kuti ropa iriswe pamukova. Ndinokutaura chokwadi kuti vazhinji vaifa ipapo asi nenyasha dzamwari zvakango paingodikanwa huswa hunoonekwa mazuva ose wainga uri pachivanze chepamba.
That's what my prophet says on paragraph 18.
Those not our one prophet wangu pa paragraph
18. He says hyssop was just common weeds.
Hanzi hyssopi waingovawo huswa hwemazuva ese.
He said hyssop means your faith.
Hyssopi zvinoreva kutenda kwako.
Somebody tries to have supernatural faith.
Mumwe munhu anoedza kuva nekutenda kwemhando
pamusoro. That's the reason you miss your healing.
Ndokusaka muchipotsa kupodzwa kwenyu.
Faith is just a common thing.
Kutenda chingori chinhu chemazuva ese.
You have got faith to come to church like you did.
Une kutenda kwekuya kuchurch sezvawaita.
You have got faith to walk out here.
Une kutenda kwekubuda kubva muno.
You have got faith to start your car.
Une kutenda kwekumutsa motokari yako.
You have got faith to eat your dinner.
Une kutenda kwekunodya chikafu chemanheru.
That's the way it is, just common faith.
Ndozva zvingori ndokutenda kwemazuva ese.
Now to apply the blood was applied with hyssop, which is just a common weed that grows anywhere in Palestine.
Zvino kuisa chiratidzo zvaingoda mahuswa aya mazuva ese anomera pese pese kuPalestine.
Not to be applied by it by some super thing that you have to have the kind of doctor's degree to do it. It's just common everyday faith to believe God. Just apply the blood by faith.
Hazvidi kutorera chimwe chinhu chekunzi unotanga waita madzidegree aiana chiremba kana zvimwe zvakadaro. Kwaingoda kutenda kwemazuva ese kuti uise ropa iri.
Now, tonight,
zvino manheru ano,
just like the spies told Rahab,
setsori kuudza kwadzakangoita Rahab.
She was alone, I believe, in her house. I want to believe that.
Ndoda kutenda kuti anga arega ake kuimba yake.
But she made some bargaining power to the spies to say, if I bring in my father inside, if I bring in my mother, will they be saved?
Asi akanyatsoyo nenhaurirano navo dzemutengesi chaiye akuti ndikakwanisa kunza vana baba vangu nehanzvadzi dzangu nevose vemhuri yangu tigoponeswa.
And the spies, they were so specific.
They said,
as long as they are inside,
we
guarantee you their safety.
Tinokupa mazviro kwazvo ekuti vanenge vakachengetedzwa.
If anyone touches them, as long as they are inside, their blood is on our head.
Kana mumwe munhu akangovabata chete vari mukati, ropa ravo ngarive pamusoro pedu.
Praise be the name of the Lord.
As
long as you have accepted the token, my brother and sister, you are guaranteed of safety. Even though there is cry or anguish from the people outside, but as long as you are in, you know you are safe and secure.
Kunyangwe hako kwaiva nekuchema nekuunguza kune vanhu vari panze uko. Asiwe kana ungori mukati chete wakachengetedzwa.
I want to believe even in Egypt.
Ndoda kutendawo kuti kunyangwe muEgipita.
People who were inside the houses wherein the blood was applied.
Vanhu vanga vari mudzimba idzo dzakaiswa ropa.
They could hear the cries of those people who had not applied the blood.
Vaitonzwa kuchema kwevanhu ava vanga vasina kuisa ropa.
So tonight we want to say,
saka madekwana ano toda kuti,
we want to apply the token to your very self and even to your loved ones.
Toda kuti tiise chiratidzo kwauri iwe kunyangwe nekuvadikani vako.
What is the token?
Chiratidzo chi?
The prophet says,
profita oti,
the lamb's blood is a type today of the token that the Holy Ghost is the token of today.
Ropa regwayana mufananidzo wechiratidzo nhasi. Mweya mutsvene uyu ndiwo chiratidzo chanhasi.
In the same manner, if you are inside the house, you are safe and secure.
Nenzira imwe chete iyo yekunzi kana wanga wari muimba wakachengetedzwa.
If you have the Holy Ghost, the prophet says, you are also safe.
Kana uine mweya mutsvene profita anoti wakachengetedzwa.
Though people outside of the Holy Ghost, they are unsafe, they are not secure.
Kunyangwe vanhu vari kunze kwemweya mutsvene vasina kuchengetedzwa.
So we have to strive to get the Holy Ghost.
Saka tinofana kushingaira kuti tiwane mweya mutsvene.
Hallelujah.
Hallelujah.
Because without the Holy Ghost,
nokuti pasina mweya mutsvene,
it will be very difficult for you to please your maker.
Zvinotozokuomera iwe kuti ufadze mu.
The scriptures they say, like Paul says, it is not I living but Christ living in me.
Sapauro anoti mugwaro, handisini ndakurarama asi Kristo anorarama mandiri.
The prophet says in the message inspiration.
Profeta oti mumharidzo iyi kufemerwa.
And tonight the Holy Ghost is the vindication that he is here.
Zvino madekwana ano mweya mutsvene chiratidzo kana kuti kusimbiswa kwekuti ari pano.
And his power is with the believer.
Uye simba rake rine mutendi.
And if we could only recognize that by inspiration that leads us,
zvino tikangokwanisa kuzvicherechedza nekufemera uku kunotitungamirira,
that in crucial moments to make our decision according to the word of God,
panguva dzakakosha dzekuti tiite sarudzo zvichienderana
nechokwadi, not according to what the neighbors is going to think or according to what somebody else is going to say or what my pastor will say or my members will say, what my neighbors will say, but what God is leading you to.
Zvisingaenderana nekuti muvakidzani achazoti kudii kana kuti chechi iri kuti kudii kana kuti mufudzi vachazoti kudii asi kana kuti muvakidzani wangu uyu achazoti kudii asi zviri nezviri kutungamirirwa naMwari mauri.
We need the token.
Tinoda chiratidzo.
For any decision that you make, you need to be guided off by the token.
Pasarudzo yose yaunotora unofanirwa kunzi utungamirirwe nechiratidzo ichi.
It is very important to have this talk at the token. It is also your protection.
Zvakakoshesesa kuti uwane chiratidzo ichi uye ichengetedzo yako.
It is your hedge.
Ndo hedge yako kana kuti ruzhowa rwako.
Praise be the name of the Lord.
Zita rashe ngari.
Remember, even as Satan, he complained to God about Job.
Rangarirayo kunyangwe Satan chaye akatonyunyuta kuna Mwari pamusoro paJobu.
He said you have put an hedge around him.
Hanzi ah makaisa ruzhowa runokomberedza Jobu.
But if we get the token, it means we are protected. We are not scared of whatever happens on the outside because we know we have the protection.
Zvino kana tine chiratidzo ichi tinoziva kuti takachengetedzwa mukati uye hatitye kuti chichi chaitika kunze uko nokuti chiratidzo tinenge tinacho.
Prophet says the token is the barrier.
Profita oti
chiratidzo that's the price is paid.
Chiratidzo ndo chidziviso chinongoratidza kuti mbadaro wakabhadhara.
If Satan tries to hand it to you, just think of this.
Zvino Satan akaedza kukupa izvi ingopfunga izvi.
If Satan tries to hand you some sickness or tries to hand you something, you know what to do.
Kana diabola akaedza kukutambidza urwere kana chimwe chinhu, iwe unoziva here kuti unoitei?
Show him the token.
Muratidze chiratidzo.
Show sickness strikes a Christian, show him your token.
Hongu urwere ukarova muKristo, muratidze chiratidzo.
To prove to him that you are a purchased product of God.
Kumuratidza pachena kuti iwe uri chakatengwa chaMwari.
Resist the devil and he'll flee from you.
Dzivirisa Satani uye achatiza kwauri.
Hold the token over your unmovable faith in his promised word.
Bata chiratidzo chako pavimbiso yake yekutenda isingazungunutswi yeshoko raMwari.
Praise be the name of the Lord.
Mwari ngavakudzwe.
Now there are also some conditions that we have to meet in order to receive the token.
Zvino pane zvimwewo zviga zvatofanira kuti tisangane nazvo kuti tigowana chiratidzo ichi.
Yes, I'm sure you notice or you know that it is important to have the token.
Hongu ndinoziva kuti imimi munoziva zvakakosha kuti unge uine chiratidzo.
Protect you the token.
Chinokuchengetedza chiratidzo ichi.
Will bless you the token.
Chinokuropafadza.
Will fight for you.
Chokurwira.
But before you receive the token,
asika usati wawana chiratidzo,
there are some things that you also have to do as an individual.
Pane zvinhu zvaunofanira kuitawo sedunga munhu.
Amen.
Amen.
The children of Israel,
vana veIsraeri,
they had to slay or to kill the lamb first.
Vaifanirwa kuuraya gwayana kutanga.
They had to apply the blood.
Vaifanirwa kuti vaise ropa.
In order for the token to be shown on the lintels.
Kuitira kuti chiratidzo chigoratidzwa pamagwatidziro emuko.
Similarly, like ourselves, we should also ensure that our lives are right before the token comes to have his abode in us.
Zvakangofanana nesu tinofanira kuva nechokwadi chekuti upenyu hwedu hwakachena tisati taisa chiratidzo.
We have to have full obedience of the word.
Tinofanira kuva nekunyatsoteerera kwakakwana kushoko ramwana.
Like the prophet says, full obedience to the whole world who then entitles you to the token.
Sekutaura unoita profita kuti kuteerera kwakakwana kushoko ramwari ikoko kunokuita kuti uwane chiratidzo.
Remember, we are born in sin, shaped iniquity. You don't even learn to speak lies. It just happens. So you need to ensure that those old habits, they go away.
We
have to clean our lives. Praise be the name of the Lord. The issue of cleaning is very important. You might have a beautiful house, but if that house is not kept well, if it's not swept, if it's not kept clean, how beautiful it is, it will not appear, but it will just look like an old house.
Unogona unge uine zimba rako rakanakisisa rakavakwa zvakanaka asi kana zimba iri risingagezwe risingatsvairwe risingapukutwe harinongoitawo serimwe zimba.
The prophet says,
profita oti,
in the message, the token again,
mumaridzo i token
368,
paragraph 368,
believe what?
Munotende,
believe the Lord Jesus Christ for your house, apply the token to your house.
Kutenda mnaisha wedu Jesu Kristo paimba yako kuti yakaiswa chiratidzo.
Then what do you do when you apply it to your house?
Zvino uo zoitei kana waisa paimba yako?
Move all the trash out.
Buritsa tsvina yese panze.
Get all the short skirts and the shorts and the cars, the cigarettes and the television and whatsoever more, and kick them out of the door when you go to apply the token.
Buritsa maminisketi ese nezvikabudura zvese nemakasa ese nefodya ese nematerevision ese wozviburitsa panze woana chiratidzo.
Take it all out.
Zviburitse zvese.
All the dances, all the parties, the rock and roll, and the old vulgar newspapers, and the stuff that's the world. Kick it out of the door and say, we are cleaning out this place around here.
Buritsa zvose, madanzi ose, mapati ose, maroko and roll, ne zvese zvetsvina, ma newspaper ese anoburitsa zvinyadzi, ne zvese zviburitse panze woti zvino takuchichenesa imba ino yose.
Get ready, apply it, believe it, clean up. Let your children, let your family, let your loved ones see it in you.
Zvino gadzirira zviisa chiratidzo ichi ndizvozvo ita kuti vana vako ita kuti vemhuri yako nevose vaunoda vazvione.
That's right, it will take effect. Yes sir,
ndizvozvo zvinotoita rimwe basa ndizvozvo changani.
Then apply the token in prayer.
Zvino woisa chiratidzo ichi mumunyengetero.
I'll be very slow tonight.
Manheru ano ndichaenda pore pore.
And I know we'll not finish tonight.
Uye ndotoziziva kuti hatisikuzopedza manheru
ano. So don't you worry.
Saka musanetseke.
We'll pick it up another day.
Tichaendera mberi pane rimwe zuva.
So I'll be very slow.
Saka ndichaenda hangu pore pore.
So that it sinks through.
Kuti zvinyatsosinina.
Because we want to apply the token.
Nokutika tiroda kutiise chiratidzo.
It is very, very important.
Zvakakoshesesa.
Then apply the token in prayer with consideration, with believing.
Zvino woisa chiratidzo ichi nemunamato uchinyatsotenda nekuva nekubatikana.
Apply it with such love and so forth.
Zvise nerudo rwakakwana nezvose.
Till you know it's going to take place.
Kusvikira taziva kuti zvakuzoitika zvichaitika.
Apply it in confidence.
zvise uine kugutsikana.
Believing is going to help.
Uchitenda kuti zviri kuzobatsira.
When you talk to that child, when you talk to your husband, when you talk to your wife,
paunotaura nemwana uyu, paunotaura nemurume wako kana mudzimai wako,
talk to the loved one, believe that is going to help.
Paunotaura nemudikanwa wako, tenda kuti zviri kuzobatsira.
Just stand there and say, Lord, I have claimed them. They are mine. I'm getting them for you, Lord.
Ngomira ipapo woti ishe, ndiri kuvatora ndevangu, ndiri kuvatora kuti ndikupei ishe.
So you are not claiming them for your own self. We don't own people.
Hausi kutora vanhu ava kuti uti vanhu vangu nokuti isusu hatina vanhu.
You are claiming them and you usher them to God.
Uri kuvatora kuti uvaendese kuna Mwari.
Imagine you are telling God to say, these people that I've claimed, I've applied the token, they are not mine, but they are yours. Do you think he will deny you?
Imofungidzira iwewe kuti vanhu vose vaunenge wapupurira wawana woudza Mwari kuti havasi vanhu vangu ava Mwari ndevenyu ndinokupai, unofunga here kuti Mwari wewe havazombokunzwa?
So when you go out to testify,
saka zvino patinoenda kunopupura,
we are not trying to build an empire around ourselves.
Hatisi kuzviumbira tuumambo twedu.
We are getting them to God.
Tiri kutora vanhu kuendesa kuna Mwari.
Praise be the name of the Lord.
Apply it and create that atmosphere around you. Zvino isaropa iri, wosika upo pauri wewe.
That they will just drop right into it.
Wekuti ivo vanongopinda muupo iwo.
Oh, you are, if you got that, the token, you create a spirit around you, a power that when you walk, people know that you are a Christian.
Zvino kana uine chiratidzo ichi, unosika upo pauri wewe kuti kana vanhu vakangosvika pedyo newe vanotoziva kuti paita muKristo.
They love for you to say something to them.
Vanotofarira kukunzwa uchitaura chimwe chinhu kwavanhu.
They believe your word.
Vanotenda mashoko ako.
What you say, they hold on to it.
Chese chawataura vanobatirira pachiri.
The reason is when the token comes, it drives away foreign requests, it drives away foreign needs, even the lying, it just goes away.
Chikonzero hechi kana chiratidzo chauya pauri chinobvisa tumwe tunhu twose twekunze nezvido zvose zvekunze zvinongobva.
The prophet says,
profita oti,
in the message, the token again,
maridzo imwe chete chiratidzo
45.
Paragraph 45.
And every man that's born in the world, I don't care how good of a home he come out of, he is guilty of the blood of Jesus Christ until he has accepted the pardon of it.
Uye, munhu wose akaberekwa munyika, handina basa kuti akanaka zvakadii kana kuti anobva mimba yakanaka zvakadii, ane mhosva yeropa raJesu Kristo kusvikira agamuchira kuregererwa kwaro.
And the only way you know how the pardon is right, when the token puts itself upon you and you have the token.
Anzira bedzi yaunongoziva nayo kuti kuregererwa uku ndiko ndokunge waitora chiratidzo wachiisa pauri iwe uye woziva kuti chiratidzo ndechako.
Notice you are guilty and you would hunt for the best attorney that you could find to plead your case.
Cherechedza une mhosva uye unonyatsotsvaga gweta chairo raunonyatsoziva rinogona basa kuti rikwanise kukureverera panyaya yako.
And if I was going to go into the judgment of God, I don't want no priest.
Zvino kana
I don't want no man. I want the best attorney I can find to plead my case.
Kana ndiri kuzoenda pakutongwa naMwari apa, handisi kumboda kana mupurisita, handisi kutomboda kana mumwe munhu. Ndinoda gweta randinonyatsoziva kuti iri gweta iri rinogona kundimiririra panyaya.
That's the reason, my brother, my sister, we're talking about the token.
Ndo chikonzero, hama yangu nehanzvadzi yangu, tiri kutaura pamusoro pechiratidzo.
The token will be able to stand for you.
Chiratidzo chinokwanisa kumira newe.
In the natural, the prophet is saying, when you have a case, You look for the best lawyer, you look for the best barrister.
Panyama mprofita arikutaura kuti kana uine nyaya iri kumadzitare unotsvaga gweta rinozikamwa kunzi uyu ndima zvikokota.
So we should also look for the best barrister, that is the token.
Tinofanira kutsvagawo gweta mazvikokota rinova chiratidzo.
And let me say this to you, my Christian friend.
Regai nditi kwauri shamwari yangu yechikristu.
Our attorney is also the judge.
Gweta redu ndiwo zvakare mutongi wenyaya.
And our judge become our attorney.
Uye gweta redu iri mutongi wedu ndiye avawo zvakare
gweta. The case is settled when we receive his pardon.
Zvino nyaya yacho inobva yapedzwa kana tagamuchira kuregerera kwake.
The judge himself came down and became the attorney, and the attorney and the judge is the same person.
Mutongi mumwe chete iye ndiye akadzika akave gweta. Gweta namutongi munhu mumwe chete.
God became man that he might justify man in his own death that he placed upon him. Hallelujah.
Mwari vakava munhu kuti varuramise munhu parufu rwavakaisa ivo Mwari pamunhu iye.
And hallelujah means praise our God.
Hallelujah zvoreva kuti Mwari wedu ngaarumbidzwe.
Our attorney deserves all praises.
Oh, gweta redu iri rakakodzera rumbidzo.
Our judge and our attorney is the same person.
Mutongi wedu negweta redu munhu.
The Holy Ghost is the token and we have been pardoned.
Mweya mutsvene chiratidzo uye takaregererwa.
The case is closed.
Nyaya yacho yakapedzwa.
To every man and woman that truly received the baptism of the Holy Ghost, he has been tried, he has identified with his attorney, with his judge, with his sacrifice.
Kumunhu wese akanyatsogamuchira mweya mutsvene akaberekwa patsva akagamuchira chiratidzo chake akagamuchira mutongi uyu.
And the token he holds in his possession shows that his trip is paid to glory. Amen.
Uye chiratidzo chose chaakabata muruoko rwake chinoratidza kuti rwendo rwake kuenda mukubwinya rwakabhadharwa kare.
It's all over.
Nyaya yacho yakapera kare.
He holds that token.
Ane chiratidzo ichi.
It's in his baptism of the Holy Ghost.
Chiri murubhabhatidzo rwake rwumweya mutsvene.
Which is the witness of the resurrection of Jesus Christ.
Chinova uchapupu hwekumuka kwaJesu Kristu kubva kwakafa.
Praise be the name of the Lord.
Starashe ngarikudzwe.
There are rights that are associated with the token.
Pane kodzero dzinobatanidzwa nechiratidzo.
A man that's got the baptism of the Holy Ghost, or a woman that has got the baptism of the Holy Ghost, has a right to everything that Jesus purchased for us.
Munhu wese ane rubhabhatidzo rwumweya mutsvene kana kuti mudzimai wese ane rubhabhatidzo rwumweya mutsvene ane kodzero yezvose zvakatengwa naJesu Kristu.
For that's the sign that we have.
Nokuti ndochiratidzo chatinazvo.
That's the buying power.
Ndo simba rinokwanisa kutenga.
Say for instance, you say, well, Brother Branham,
toti semiane nzaniso kuti ho, Brother Branham, munorevei?
Here, make it plain now.
Zvino zvisei pachena.
I want you, sick people, to get this.
Ndoda kuti imi mose muri kurwara mubate izvi.
Look, if I was starving to death,
zvino kana ndanga ndiri kuziya kusvikira
pakufa. And I know a loaf of bread, say, costs a quarter, and along comes a brother and says, here is a quarter, Brother Branham.
Ndichiziya nenzara, ndichiziva kuti chingwa chinoita 25 cents. Kouya hama, yonditi, Brother Branham, oi 25 cents.
You are starving.
Uri kuziya.
Take this quarter.
Muri kuziya nenzara. Torai 25 cents.
Now you know I can be just as happy with that quarter in my hand as I can be with the bread in my hand.
Zvino mufaro wangu ndakabata 25 cents wakangofanana nemufaro ndakabata rofu rechingwa.
I have got the token that gets the bread.
Ndine chiratidzo chinonotora chingwa.
And right there is the bread, and the only thing I'm holding, the token, the quarter that buys the bread. I can just as happy with the token as I can be with the bread.
Hepano ichingwa ndakabata chinhu chinokwanisa kunotenga chingwa ichocho. Saka ndinokwanisa kungofara zvimwe chete sekunge ndachibata.
Now if you have got the baptism of the Holy Ghost,
zvino kana uine rubhabhatidzo rwumweya
mutsvene, that is the token that you have. Every redemptive thing that Jesus died for belongs to you, is your in your hand. Are you afraid to claim it?
Zvino kana uine mweya mutsvene, chinhu chose chinodzikinurika chakafirwa naIshe wedu Jesu Kristo ndechako, chiri muruoko rwako. Iwe uri kutya here kunozvitora izvi?
If I put it in my pocket and say, well, I don't know whether I can buy that bread or not, I will starve to death.
Zvino kana ndikangotora 25 cents ndoisa muhomwe mangu ndoti manje handizive kuti ndinonotenga here chingwa kana kuti ndoita sei, unofa wakabata 25 cents iyoyo muhomwe.
But remember, the merchant says, I have one requirement, Mr. Branham.
Zvino rangarira kuti mutengesi ari kuti ndiri kungoda chinhu chimwe chete.
125 cents, you can have the loaf of bread. I got it. That settles it.
Ndiri kungoda 25 cents chete imwe chete. Kana munayo chingwa ichi ndinacho.
And in the message God's provided place of worship, the prophet says, and when you have become a Christian and accept Christ as your Savior,
zvino kana wava muKristu wagamuchira Kristo semponesi wako,
then God sends down the abstract.
Zvino Mwari vanobva vaunza pachena rugwaro.
It shows that no matter what your father did or what your mother did, what anybody else did, your mother, daddy might have done, been drunkards, prostitutes, whatsoever.
Hazvinei kuti baba vako kana kuti mai vako vakaitei kana kuti ndiani akaitei kana mai vako pada baba vako vanga vari chidhakwa kana kuti vanga vari mhombwe, zvisinei kuti vakaitei.
Every sin is stricken off.
Chivi chese chakatobviswa.
You've got an abstract title.
Une gwaro remvumo kunaka.
There is nothing that can put you off it.
Hapana chinhu chinogona kukubvisa pazvinhu.
And look, everything that's on the ground belongs to you.
Tarisa zvese zviri panzvimbo iyoyoka ndezvako.
And when you are in Christ Jesus by the baptism of the Holy Ghost, every gift of God belongs in the church.
Kana uri mubhabhatidzo romweya mutsvene, chinhu chose chiri panzvimbo yechechi ndechako.
It's an abstract title deed.
Rugwaro kumvumo yenaka.
It's yours.
Ndeyako.
It belongs to you.
Ndeyako.
It quickens your mortal bodies.
Chinopa upenyu kumutumbi wako wepanyama.
He says, oh my, if we think of it.
Anzi, oh zvangwini kana tikangozvifunga chete.
So brother and sister, tonight we are saying,
hamani hanzvadzi manerano tiri kuti,
we are saying, Lord help us.
Tiri kuti Ishe tibatsirei.
We are admitting that we are born in sin. We do admit that it is us who caused you to go on the cross of Calvary. It is because of our sinful lives. But Lord, we are prepared to go all the way to confess our sins. We are here, Lord, to say we are sorry. We realize, Lord, we cannot walk this way without the Holy Ghost. We cannot overcome this evil nation or evil world without the Holy Ghost. So tonight we are saying, Lord, we also need the token. We also need the baptism of the Holy Ghost. We are also saying, some of you or some of us, we are here alone. We do not have our relatives here. But we know the token like Rahab. She pleaded for her household. She applied the token for her father. She applied the token for her mother. Her sisters and her brothers. There could be somebody here tonight who is here, but his sibling is not here tonight. It could be a wife, your husband is not here. Or a wife, your husband is not coming to church. But we are saying there is the power of the token. When you apply the token, God will bring it to pass or give to you in as much as you are requesting.
The
same manner you apply the token on your very self, that is also the same thing you can apply the token to your loved ones. Sister Hetty Wright.
Sister Hetty.
She realized she was only having the message of the hour alone. And then she realized it's not fair for me to go to heaven alone and my sons to go to hell. She applied the token. Salvation of my two boys. It was granted to her. The prophet tells us of Sister Rebecca. The wife of
Zacchaeus.
She will go to Jesus Christ meetings alone. I'm sure some other sisters, they were just talking about her to say, this one, she comes to church alone. Until he got a hold of her. She said, I'll have all night prayer meetings by myself. I have heard the message of the token. I am going to apply the token on my husband. So as she prayed to God, applying the token, she then said early in the morning, she put in new clothes, well-ironed clothes, because she had approached God through the token, there was no way Zacchaeus was going to escape. You know, the grip of the token is so powerful. As long as you apply the token, there is no way you are going to lose your loved ones. They can go the wrong way, but as sure as there is a true token, they will come back. Auntie Jemima did the same.
Auntie Jemima vakaita zvimwe chete.
The boy had gone sick through social diseases.
Mukomana anga arwara nesiki.
But she realized.
Asi vakacherechedza.
Yes, there is a power in the token.
Hongu pane simba muchiratidzo.
The story, you know it.
Munoziva nyaya yacho.
The plane had to land.
Ndege yakatomhara.
Imagine landing. Because she was applying the token. My brother, my sister, tonight, we are saying we need to apply the token to our loved ones. Remember the Lord Jesus Christ. He applied the token for you. When he bled his last drop, it was for you because you were living a sinful life. Because of that, it is not possible for you to continue living a sinful life because of the power of the token. If you can accept it tonight, whatever was troubling you, whatever sin you are failing to overcome, if tonight you purpose in your heart to say with this message of the token, I want to accept my token, those things which you are failing to overcome, tonight I can guarantee you, my brother, before you leave out of this door, you will be victorious as long as you can accept the token. There is nothing that the token can never overcome. If it is sickness, even if it is unclean living, there is no stubborn debt that can withstand the token. The blood of Jesus Christ is able to cure everything, anything.
Rinogona kupodza chero chipi kana chinganzi chi.
Praise be the name of the Lord. You know, it reminds me when the children of Israel were coming out of Egypt, after we that which they had done, when they then came to the Red Sea, because they had applied the token. You know, that token is power. When you have that token, my brother, you are powerful. You are the all-powerful one. You know everything that comes your way, you are able to overcome. Even then, when the sea came before them, they then realized they had the token. And then they just spoke. And when they just made a step right into the water, these waters skipped like rams, 114 psalms. Why? Because they'd seen the token. So if you take the token in your life, I don't care what situation you might have. You might even not have money for Kombi to go back home tonight. But if you just accept the token, you don't even worry how you are going to go back home. Because the token himself will provide for you. Hallelujah.
Hallelujah.
He comes in various forms. When you are in need of healing, he comes as Jehovah Rapha.
Anouya sa Jehovah Rapha.
But when you also need salvation,
asuo kana uchida ruponeso,
he will then also just come to you and also gyre you in as much as what you need of. So tonight we are saying, Lord, help us. We are sick and tired of living under our privileges. We are sick and tired of living sinful lives. Why do we live sinful lives when the token is there? Why going for the fake when the heavens are full of the genuine?
Tombo endereko kunotora zvenhema iro denga rakazara nema zviro kwazvo.
I'm saying, Lord, we are coming home tonight. The path of sin too long I've trod. But Lord, I'm coming back home tonight. The good thing is, the Father, his arms were wide open already.
Baba, vanga vakato zarura maoko avo.
So it doesn't matter, brother, what you have done, what you have not done, as long as you are just purpose in your heart to say, I want to accept the token. God is prepared tonight even to baptize you with the Holy Ghost.
Zvisine kuti wakaitei kana kuti hauna kuita chi kana wakangotsunga mumoyo mako hama yangu manheru anu.
Remember, God is more ready or even prepared to give you the Holy Ghost, even much more than you requiring the Holy Ghost.
Remember,
it's not even ask the Lord Jesus Christ to die for you on the cross of Calvary. On his own accord, he went and bled on the cross of Calvary. The reason was for you to get the token. So tonight we are coming and say, Lord, we are after that which you died for me on the cross of Calvary. We are going to remind him to say, Lord, the reason you went on the cross of Calvary, you wanted to baptize me with the Holy Ghost, to say, Lord, I'm ready to go all the way to do my part, so that you can also do your part to baptize me with the Holy Ghost. And I believe If you are just sincere, the Lord is faithful.
Uye ndinotenda kuti kana iwe wakanyatsoperera Ishe vakatendeka.
He is well faithful to give to you in as much as you are requesting.
Vakanyanyotendeka kupfuurira madiro auri kuzviita iwe.
If you are tired of hate, my brother,
kana waneta nekuvenga vanhu,
the token is here tonight.
Chiratidzo chiri pano manherano.
If you are tired of people looking down upon you, the token is here tonight.
Kana waneta nekutarisirwa pasi nevanhu, chiratidzo chiri pano nhasi.
The token, hanzi vanosumudza marombe kubva muguruva.
Chiratidzo, he says, he lifted up the poor from the dust.
Zvinoitika futi izvozvo.
That also happens.
Ndiyo token yacho iyoyo chaiyo chaiyo.
That is the real token, brother.
Token inouya yobvisa zvivi.
The token will come and take away sin.
Wapedza kubvisa zvivi, robva wakupa maropafadzo zvakare.
After taking away sin, and then he will give you blessings.
Praise be the name of the Lord. I believe that tonight.
You know,
because we are talking of the token, as we come to a time of prayer, if there is anyone who has got a need, especially for a loved one, tonight is the day.
Hallelujah.
Remember, the Holy Ghost is an enforcer. The token is an enforcer. So tonight we are going to enforce on the devil to say, give back that which you unlawfully took away from me.
Kuti dzorera zvose zvawakandibira iwe.
If there is no more joy in your family,
kana musisina mufaro mumhuri menyu,
tonight we are going to enforce.
Manheru ano tiri kuzomanikidzira.
If your children are giving you trouble,
kana vana vako vari kukupa matambudziko,
tonight we are going to enforce.
Manheru ano tiri kuzomanikidzira.
Remember, the prophet told us,
rangarira muprofita akatiudza,
our attorney,
Gweta redu,
is still also the judge.
Ndiyo kunyangwe zvina zvino mutongi.
So don't you fear, my brother.
Saka haikona kutya hama yangu.
Because it's already fixed. The case is already fixed.
Nyaya yachoka yakatopera kare, yakapedzwa kare.
I want also to say something tonight.
Ndoda kutaura zvakare chimwe chinhu manerano.
Don't lie, tell the truth.
Haikona kunyepa, taura chokwadi.
Tell the truth to your attorney. If you committed adultery, tell your attorney, I did so. If you stole, tell your attorney, I stole money. He is still the judge. You know, when you tell the truth, it's not up to you how you are going to get out of the situation. Now it's up to the attorney to go into the study room. He will go through the cases that happened
before
to say, how best can I get my client out of this issue? What does precedence say? Yourself, just do good, go and sleep. It should be the attorney who should have sleepless nights trying to find a way to get you out. So tonight we want to tell it all to God. We don't want to have anything that is hanging on us. After we have said everything, we go to sleep, my brother, my sister. We then ask that which we want from the Lord. The Lord is so faithful, He will give it to you. If you want the Holy Ghost, my brother, He will baptize you with the Holy Ghost. Hallelujah.
Hallelujah.
He knows you need the Holy Ghost. He knows knows you need the token.
Do
your part, my brother.
Roll
all the stone.
Lord,
then the Lord Jesus Christ will then come and say, Lazarus, come forth. We want to hear that supernatural voice speaking to our lives. If we were living dead lives, it has to be quickened up now. If Lazarus could hear the cry in the tomb, tonight we should also hear that supernatural voice. Praise be the name of the Lord. Maybe let's raise our feet.
Ah, voila.
Away from God, now I'm coming home. The paths of sin too long have trod. Oh Lord, I'm coming.
I now repent.
Repent.